Mwaza, nyaya na prosecutor general in maoni rangu tupanda utarisa nyaya ye judicial system yedu in general nima developments haitika kwa hili. I think appointment ya haitika nangona opa social media shujinzi waka tura number 6 pa maza amane pa scoring ya kaitwa. Sasa zilito ndisha misa kuti muna kaita number 6 dia uzo sarudu kwa sei wamwe wacho wangawari number 1 kushikapa number 5 chavari kushorwa toziwao tese kuti judiciary yedu zvitangane kuma prosecutor zvichienda kuma magistrate nekuma judge vanhu vanga vachishanda vachishorwa nema lawyer nevamwe vemacivil society kuti vanhu vari vakanyanyasvikirira padhuze nemusangano wezanupf saka ndongoonawo kuti pamwe pane kakufungidzira kekuti pamwe vahodzi vasarudzwawo kuti munhu anotembeka kuti kana pauya nyaya dzemusangano achaitawo zvidiwawo nezanupf.
Asi zvinozosiya papi basa ravo kana vakanga vasarudzwa nekuti vanenge vachidyidzana nemusangano wezanupf?
Zvezvichireva semaonero amungoita kana nyaya dzichienda ikoko kumatare dzezvichiniswa neopposition nevamwewo vanenge vachinetsana nezanupf mee muchingoenda ikoko muchinodyiwa. Hazvitibatsiri isusu neoutlook yedu nenyaya dzerule of law kutsechisa vanhu ivavo kumaprosecution chichi kana taakuda kuendesa nyaya dzecorruption nezvakasiyana-siyana hapana chechichifamba nevanhu vakaita sanahodzi yavo.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzekufambiswa kwemitemo muzimbabwe vakawanda vanenge vane maonero akangosiyana-siyana vamwe vari kuti mutemo unenge uri kufambiswa nenzira kwayo vamwewo vachiti mutemo unotarisa kuti munhu abuda mumba maani. Kudomwa kwaprosecutor general uko kune zvakunozoshandura here mamiriro akaita zvinhu?
Hapana, because mukatarisa maarticle anga achigonyorwa nevatapi venhau hodzi yanga achitoshorwa mune mamwe maarticles kuti munhu hapana zvaanga achikwanisa kuita panyaya dzecorruption in the past. Saka handioni kuti kusarudzwa kwake nhasi saprosecutor general chii chichashanduka. Panodiwa mareforms in our judicial system and kuramba tichingorecycla vanhu vanga varimomo musystem imomo tofunga kuti vachauya vachiita zvinhu zvinoshamisira zvakasiyana nezvavaita kudhara kwavo. Handifungi kuti mafungiro anokodzera iwayo, tichangoona vachiendera mberi bhora kumberi nezvavanga vachingoita kwee kuchingoya tumakesi twenzungu corruption asi vakuru vacho matsotsi tichingovasiya vachienda zvavachingoita samezuro.